Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com.
And remember, yes. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
not for boxing fans,
yes.
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on their Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you've just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day, and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day.
But
for,
not for Muhammad Ali and Tyson.
No.
It's for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page. The other one, VOA Shona and VOA Ndebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we are going to be spinning here at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Everybody starts with music, Gibbs.
Let's start with music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have them some bit of music.
Shut the door, let the wind in, let the wind in, let the wind in.
sesikhona mfowethu.
Yes.
Inonzi uthwa Thokozani Ncube imenemene.
Imenemene.
This guy, you know, he plays a lot of music and he's sort of like Mbaqangaish.
But what does imenemene mean?
Imenemene is not the song actually. The song itself is some other title. So imenemene means somebody who is not too straightforward.
Was in
he took this from
the
his
Bible.
No. His mother used to say to him, "When I ulimenemen," meaning tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, menemene.
No.
Okay.
So you will be telling the truth somehow.
Oh,
so then yeah, but not in a way that you are lying, but you can hide the truth with the that's it. So you become imenemene.
That's
so the guy's name is Thokozani Ncube. It comes from Kenzi.
Okay, and that's the, he's a Zimbabwean,
and he's based in South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning
your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like Tandanan, you know, love each other, you know, because it all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays, and we also had it for New Year. So, if I'm not about Shidana, and we're going to New Year, theater, do credit Sanamar, January disease,
get
up, because the teenager will reach January disease.
Yeah, and do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So yes. Let's what a guest.
Yes, gives Ingwe Wuti Chibata and Ana Zimbabwe to Kifaro Studio 7, which is Wuti Ndimi Matrisa Patiri, Kuti Gorera 2018, Ringari Chipera, Tishka Patiri Nasi, Chipembe Razuare, Boxing Day, Tabam Zuare, Kissimus, Tisharisa Goreza, Tizuatukune Studio 7, Shinishi Vakwa Murimi, Vateri Sakatrumbono, Ngwe Wuti. Chikore mbavu, pamwe chete nemi chiseke sana, ndo zvinotisunga, zvinotibatanidza kuita munhu mumwe chete. Iye zvezvi tine mumwe vatakoka, kuti vange vari pachirongwa, tinzwe kuti vatamba zororo reKrisimusi neBoxing Day sei, tina vaDennis Juru, vaDennis Juru, munovaziva, gore rose, munhu atinogara tinaye pachirongwa, vachitibatsira nekutiudza mamiriro anakaita zvinhu, kuburikidza nesangano ravo reInternational Traders, International Cross-Border Traders Association, vari based South Africa, kuJohannesburg. Saka nasi vaJuru tambo wabata masikati, tikatovakanganisa urongwa hwavo hwanga vainahwo, vaenda nemhuri yavo kuKruger National Park, kumbonotandara vachiona mhuka. Saka tinonzwa kuti vaswera sei zvivi zvavaita pamwe chete nevamwe vana veZimbabwe muri kwamuri ikoko tinonzwa zvivi zvamaita vaJuru tokugamuchirai pachirongwa. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yavo yandinayo aiwa.
Mukoma Christmas bonus naboda.
Hai nyabonga.
Anguni pendura nguni Christmas bonus.
Ya zvakutumedzela ngebhasi leyo kuti vangu sikube. Izavuya kona hapo ngebhasi. So
wonke
That's right. So happy Christmas and Merry Christmas, and I hope you're going to have a prosperous New Year. Thank you.
Ayo ndiri mupenyu asi muri kutaurira kure muri kuita kunga muri pasi chaipo tozva kuti muri ku Kruger National Park. Aiwa izvi zvava kunzwa zvakanaka. Mungatozva kuti mapedza sei zuva ranhasi reBoxing Day.
Onge mukoma Jonga, zuva ranhasi reBoxing Day raita kunge ndo ranga ritori zuva reChrisimusi, zvekuti zvinhu zvangu nemhuri yangu zvazvinge zvatifambire zvakanaka muzuva ranhasi kudarikara nezuro. Nezuro takapinda muKruger National Park nguva dzati terei, nekuda kwekuti hatina kunge taziva kuti kuchazara, zvekuti takatozomiswa takanzi kuta nekuchipindwa mota 10-10 gumi kana dzinge papapita gumi, nekuti manga matozara panguva yatakazotaura kuti tada kupinda imomo. Saka hatina kukwanisa kuona mhuka zvakare, because kwai kuchipisa zvekuti mhuka dzainge dzakatorara mumumvuri, munove mumvuri kusina migwagwa iyayo inenge ichifamba nemotokari. Chimwe chizvo chakanyanya kutikanganisa ndechekuti vanhu vaikwanisa kuzofamba nemota dzavo vakwanisa kunge vachipinda nedzimotokari dzavo nekuti mota dziya dzinotakira vanhu dziya dziya dzanga dzakazara saka hatina kukwanisa kutinge tichipinda mudzimota idzodzo saka vaya vanhu ndo vanoziva panowanika mhuka dzese kuti inowanika pakati inowanika pakati zvimugwagwa zvachona zvakawandisa pamajonga zvekuti kuti uzoziva kuti unowana mhuka nguva dzakati kupi zvinhu zvatinetsei but zuva ranhasi haiwa izuva rangarangarangoterongeka zvikuru sa sekuti tazokwanisa kunge tichiona mhuka dzese hadzo dzatatisa kuona zvekuto tikereo vezvimota vaya tisacho vaudzowo kuti mhuka dzanga dzichiwanika kuti
mukoma juru ndinoziva kuti munobva kumhondoro kuzimbabwe uku hamuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randakudai reboxing days dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti patownship imwe hamunosimbotandara muri kuzimbabwe nehama neshamwari
mukoma jonga indiri comrade zvishuviro tetitori nazvo hedu but hapana chinhu chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uri uchingotambura tambura asi zvinhu zvinofadza mukoma jonga vamwe vanhu vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana tekutenga kana kokora ichishayika muharare chaimo handione kuti pamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndiigire raini rese makokoro kuti tinge tichinwa makokora pese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa kuregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachisiyirana vosiyirana zvakangodaro tingokomborerwa tichiendeka mberi
thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisa estere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakata argai timboonana kuti kuzimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva munee muine maproject manager anenge achingokutumirai mareciti kuti tatenga chakati tavaka chakati asi mazovana mukana wekunozvionera mega ndozvatoda kuti tizive kuti zvirongwa zvinhu zviri mira sei maprojects tombonzwa kuno vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pastudio 7 kushona page yedu yeFacebook hanzi greetings to you all also greetings to my friends Victor Muchero Tatenda Chimbwanda Papa Maleko Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa vari ku South Africa mukoma Mike Sora Gibbs
then what Nomsa Nikavana says call me right now so she's watching us you see
okay.
And she's one of our guests so hopefully we are going to call her right now Bakachidzani says li swi yini Studio 7 mina ngis postoli so she's saying are you okay yeah no she's doing some bit of slang
okay
yeah so then she also says yeah we enjoy a lot of stuff that you're bringing out including the song that you're playing from Thokozani Ncube so uti siyabonga kakhulu ingoma lika Thokozani uIgnoria Ncube uti uyibambe mkhaya uyibambe njani mkhaya khona ngapho so you know they're enjoying the music
very
so maybe
and I need the energy of music
I can tell and une dance jive
hayi handinayo
a little bit
but camera izogona kunyaso nditora kuti vaonee kumakuru
when you are doing
but kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba
yeah I know I think we've got Thomas Mafumo
Timo Mukanya
yeah Mukanya
dipay hapo ndo simuka
nanko friend kujana
Thomas wa Thomas Mafumo pari zvino chiramba chitandadzana vadiva vateereri nevatariri
yeah Mafumo siyamfisa kuti
vanhu vachibogadzira magitare
vakutomutara
vini vangosimuki ayo
now
Thomas Safrenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe vanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongwa vano tibata tichinzwa kuti
what is it doing there?
Vazvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei. Nekuti nguva yekisimusi inguva yekutandara tichidya mari, tichidya huku nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya.
Yes, what this clear? How do you do it? Huh? So you just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents. Eh?
Yeah.
Sakai,
no, it's too good.
Zafara. What you room repair?
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwewo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma Jonga mapfuura nekuno taidzokera futi Kruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Regandisendimutaure na maijuru
vataure
zvavaona
ndizvozvo
pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hello, makadi amaijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasiroshona mhuka dzakawanda wanda mhuka dzekuona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidza kutiza nekuti tichika kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tietaona nyama.
Kana dzasingambouya dzanzuya padhuze nesu tichitotenderera neweko tichitodzorawo mafoto tichi zvakawanda wanda tichiona nemahiso zvese zvemvura izvi zvese tichitotenderera.
Saka manakidzwa ka?
Aiwa,
tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama angu vajuru vari kwaSouth Africa uko namama angu ari kuGope vamusajuranga vakonembeziya uko natete vangu vekepivha ari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru maita basa. Ramba yanyu muripo ipaya vajuru foni tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa. Tine vari kunyora Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii.
Maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Miss Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nevani. I'm from KZ, that's in Matabeleland South. The project with the Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will be, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which was our number 238. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabeleland South, which have got, okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabeleland South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamanyan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo, one was in primary as of 2019, then four of them were in secondary school, and then we've got another 5 in Yashongwe, which will have 2 at secondary school, which is Joshua Mkwabuke, and we've got 3 of them still remaining at Yashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got 7 in Gai, which will have 4 in still 4 remaining in primary and 3 in secondary school. Then we've got 6 in Cholocho, which is quite primary. They've got 4 of them, and 2 of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got 5 in Shurukwe, the last ones. 3 of them will be remaining primary, and 2 of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at 7,
mm-hmm.
somebody is taking 3, okay, another couple is taking 3, that will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, yes. Yeah. Mm-hmm.
We try to do the time, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced.
Mm.
And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that we are looking after, they are orphan children. So at least they are orphan children. Nobody pays their school fees. When they are not, nobody's paying their school fees. They'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next neighbor and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the things that we are trying to look after.
Yes. So, Kubambe umlomo kona poje ngamafutshane. So, I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So, right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Unjani baba?
Kona njani?
Ngiyaphila ujonga befuna ukukhulumisana isiNdebele bese.
Yeah. Ungaphi baba?
Ngizwe Bad Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yeah, yenzeni lamusa iye Boxing Day.
Hayi, yeyi yabe ngivakasha nje emakhaya eMarisdale. Hayi, kodela nje sibona umumo. Langabe lichisa nje kathi kodwa kuyasebenza nyawo.
We are cheese, I'm a shop, sir. Cool like Coca-Cola. Yeah, we are perfume line.
Yeah, I'm talking about the number of chances in the way. So, we get 2 minutes with a cool way. So, okay, yeah. Who tell me across the Velacula and yeah. Yeah. To Gumenger? I'm across the Gula to Velacumenger and that is up to him.
I got it.
I was telling you, yes, our colleague and poet wanted to observe. Yeah, long, Malvin. Nobe, I'm told we've got another song, right?
Yes.
So, I think we've got the music of Noma Tamsanga Mkwananzi, who is the trade name is Mkwali. So, let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki Zangu Zikwapi. Rafiki Zangu Mopo. Banga Banga Banga. Zangwe,
That is Noma Tomsanga Mkwananzi treating as Ngwali. So she sings in Swahili.
Look at the tambo, that she...
Yes, I know.
Oh.
No, that one is another one.
The phone, okay.
So you go, yeah. Let's try, eh? No, Leo, I say, I'll let you point.
Okay.
So, you know, she's singing about Rafik,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating... Friends, it's very important.
Okay.
That I'm treating
you. Especially on Boxing Day.
Yes. And if you have gone to college, you
yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present. You get
that's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer
Yeah. Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we want some people.
Yes. That in it, you are tearing. And I'm coma Courtney Mpemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushaikwa kwemushonga munyika asi dzavakuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndapa projects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaura pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaitongonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonireiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg Zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kuma grocer kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmas vari ku Lephalale ku Limpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikwedza kuti kubatei mose pamwe chete na mukoma Courtney Mpemi koti hanzi ndibatei tirikwedza kubatai rikaiti mwezva kuti nemwe muteereri allo
allo
Hey, Daniel.
The talent in Yoni.
Vanyoni Magadiko.
Ah, Tripo Magadiko.
Mudau Kuluma, Regana Utaura.
Ah, Kutaura.
Taura 18, we would Zuare Kissimus Ranezu, near a Nasri boxing in Rimash, but and Zase.
Ah, in Zimbabwe, Kissimus, Gurino Yanga Oma. Hey.
Hanzi
kwanisa kuzvana zvakadaro zvinhu zvazvichidhura
mitengo yakakwira
yanga yakakwira zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yakakwira zvinhu zvaiva zvichitoshayikwa zvachose zvinoo muzvitoro
chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tinechingoti tikanzwawo kwamuri motoziva kuti akwandiri kunoku zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kuna ukuma transport ya kakwira chingwa mtengo wacho wanga wakakwira kuna uku wanga $2 elof $50 elof taka zinawa zinu zaka oma kuti uka tenga kana 5 loaves pangwe mori nenge ya kakura zinu zaka oma kuti tirambe tichiti tenga tenga chingwa chaka wanda kuti tifambe mabazi wanga wakikwira oma mimi kwa kwa saka zao zaka tukumera uwe papa
saka saka muri mai nyaradza sei muri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni zvokungopinda mudanga zvokungopinda mudanga renyere mbudzi chikwere chenche huku mongo zvakutofamba hanzino zvangobatana zvega izvi zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo apa huku hatina ku apa huku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya asi tichingotiwo zvinowedzerekawo nezvakawedzereka asi zvakatikona
aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro aiwa tinotenda zvikuru mati muri kupi zviya
ndiri kuzvishavane kumuzimbabwe zvishavane
zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu
ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri muzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu ndotiwo muve nezororo rakanaka
yes vanoda kunzwa zita futi kuti ndiani
Shakeman Talent Nyoni
mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane ino nguva vari kunzwa muchivasvisa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika New Year musi wechipiri uyu teita amugoredzwa zvivi zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika mu New
Year totarisirawo kuti dange zvinhu zvenyika medu zvanga zvakadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema chema zvakanyanya kuti zvinhu zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani
aiwa tinotenda zvikuru hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka haiwo kupindurwa hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka vamunangagwa vakatodaro vachiimbisa vana vezimbabwe saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa
zvakanaka maita basa
Thank you so much. That's our caller from Zvishavane, Mukoma Nyoni. Yes, he's saying, well, things are tough, transport, bread, and some of the things they require as a family day to day, except for the roadrunner.
Aha.
Na isei da roadrunner ayo. Yes, hadzi takambodya nokuti izvo haudi kubhadhara unongopinda mudanga kana uchikwanisa kuchengeta. Yeah, but otherwise he's praying that... they hope things will be better for 2019.
Aha. Yeah. Sizinjoke kumama ke uNomsane Kevana. Singathi ke nxa sikhangele eze Christmas lidlale njani kona pho le Boxing Day lamhlanje.
Hayi yakodola ngapha.
Mhm.
Yakodola we just indoors Saturday mina bensebenza namhlanje hayi. Ngithethe isikhathi le moli yami sihlalele labantwana yenza si.
Eh so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade libanika.
Abethu to be honest akula abaphilile ngaphandle komntwana oyi-1 umntwana wakhona umncane una 11 years uhlala logogo enogogo ukhulile akasakwanisi lokulima so nguye sisakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-August laphana kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani so umntwana lo sagcina simthengela sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe i-grocer every 2 months logogo wakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu that's what I can say at the moment so sesisabe simthengela i-grocer every 2 months so this month ukhona omunye umuntu okwanisileyo ukuthi amthengele igrosa samthengele i-20 kg yempuphu lechukela just ama-basics not ukuthi sabe semphi into eziningi just ama-basics konkwani ukuthi bakwanise ukuphila yikho esikwanisa ukwenza ngalabo ngoba into enkulu isikhangeleleyo manje ifees yabo njengoba umnyaka wokuqala sosifuna ifees yabo nje yodwa i-over 4,000 singakabala ama-infomu lazo ezinezinye izinto ofuthi imali yakhona imali esingalayo so wakhathesi okubalulekileyo i-fees yabo kuphela nothing else
siyawuza kakhulu ke ubambe khonapho ungayikatshana so Nomsa is talking about you know the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help you know they bought some groceries and other stuff where they regularly buy some of the stuff for this particular kid she lives with the grandmom and the grandmom is now old she can't even you know do anything to make a living so they are really helping her a lot this time around they bought some sugar They bought some other items like mealie meal, you know, just to comfort them during the Christmas season.
So it's like exactly how Chris
Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th were, century, I think.
That's right. Yes. 1833 is the time when Charles Dickens actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. Eh?
Yeah.
And thereafter, you know, on Boxing Day, then they would get some other leftovers. Leftovers from those people that they will be working for on Christmas Day. So then they will, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say, thank you for working for us on Christmas and as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's all right.
A box day present.
That's all right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for
to settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township. You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
Yeah, you go and fight.
When they meet at the township, oh, that will be a very good Boxing Day for our kids. We'll find something to talk about on our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo. There's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's hear Thomas Mafumo.
Yes.
Yobona ihlobo
because it was very rhythm.
But there are two types of kuombera. Ukuombera, umkwenyana.
Yeah.
Then, that's for music.
It's
different from ukuombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, the music, if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging.
You know? Yeah, you'll be begging.
You know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Tirikutandadzana mumanzwa Thomas Mafumo amamuchinzwa Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru hakuna kuzokwanisa kuridzwa pekutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBetbridge tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzwa kuti vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mafumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana-siyana. Tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchionekana negore ra 2018 kupinda muna 2019. Tina vajuru, vajuru toda kurelease zvenyu mutandaro nemhuri yenyu. But tinongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have internet, enough network where I was. But I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always the African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, if stamps are fake or original, and they always check if you have a hope of sales and things like that. And they are very, very strict with their officials. You know, they need to check. There's a lot, I mean, at the government side. If you find a question in front of you at the government side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the government side. So that one, I mean, I haven't, I mean, received any report since I was out of metric. I can assure you that only the South African side, I mean, it's delayed. On that one, I can support the Zimbabwean side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Boxing Day in Emuri, and if not, thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgoma Jonga. Thank you, Mgoma.
Gives the dube.
Baba Chur. Yeah, but I couldn't choose. Yeah, who gives, eh?
That's why I couldn't remember.
No, thank you so much.
Thank you so much. Gibbs,
I guess Jerry. Maybe the reason why you forgot, you saw a lion.
Oh, yeah.
Yeah.
Actually, it's a night. It's night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah, because of lions.
I know. Sinam Koma Emmanuel Gumunyu. Magadim Koma Gumunyu. Takasimba tanzwa watu muri ku Zimbabwe, muri nzimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzishawani.
Gumunyo kuzishawani, anazo zishawani yakanaka na stambu bata mkoma nyoni. Ivanga wari kuzishawani watufonira.
Ora iti ya kuzishawani kwa kuri na asini na tozo zitangu kumazwaro vira pa nangandiri kusajire musuru kumazifile nzimbo ona onza lazi kiti kwa
ikoko. Maona osei maripe za sei zware Boxing Day.
Ya zware Boxing Day arangariri nani zaro kungoti kiti nzimbo macho ninyo ze kungoti wafana wikibiki wamu wanenge wafinga gwenike kikondro wawo pa kumwane pa kujapa wabataka kutekela wako wako wadana asini ni wako kukwanjiri rangara kani nakira.
Sakapane watombo funga uti Boxing Day ndere uchinja na maoko kwete ma presence.
Aja hiko kututinja na kutoku wadana kwa wadana wafana wikidiji zaka woma.
Iwa ndisho sondo kukura kwa janzi kusotuzi yokuti imira esirange zapora waningo wakambomba mkucha. Gore rino tsaona dzine dzakakwira nezvikamu zvingaita makumi matatu nezvitatu kubva muzana about 33%. Imi mambo sangano here nepapa itawo tsaona mugwagwa kufamba kwesoka maito.
Ta kubvira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana izvi mota yandingati yakabuda muroad ya mama kachena muroad matapamba nazvo.
Aiwa. Dai zvakaramba zvakadaro nokuti hatidi kuti zororo rogaroga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichenzasa negore rakati. Dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvinga kurudzirwa kwazvo nevanhu veZimbabwe wese tikona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mama asangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musina hama dzapinda mutsaona tinotenda Mwari naizvozvo mukoma Emmanuel Gumunyi
ichokwadi mukoma Jonga handina tsaona yandaona asi musingaziwo parodhi yemazingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vaanenge vasanganawo nezvipi asati vauyawo kubva kumuja
aiwa ndizvozvo mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu
ya ndoda kumene kukwazisa imini matichinzwa muchirongwa tinotenda zvikuru mwari vakukomborerei ndikokwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo kusamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera
zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura vatinoziva
raiti regai nditi ndina baba vangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5D vakwazisa ivavo vese nemhuri yose ndigokwazisa zvakare ana tete vangu vari mukwekwe vanonzi vamamoyo ndinofara ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinosana nawo vakanondiziva
aiwa tinotenda zvikuru
neniwo vadhii vari pasaidi vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru
siyavonga vavo tatenda
akutoshaina hanzi uri kunzwa here ndine muteereri handiti anondifarira gibs aiwa zvinotipa manyau izvozvo thank you so much mukoma maita basa mukoma Emmanuel Gumunyu
tinotenda zvikuru
same to you move in izwa rakanaka tinotenda gives that our second caller from Zvishawane we first heard mukoma Nyoni from Zvishawane and also mukoma Emmanuel Gumunyu he called us from Zvishawane he saying well it was a quieter day yeah, is compared to other years but he said that here and there the youngsters were exchanging blows and boxing day
yeah
then tine muteereri vanonzi mukoma chamunorwa joto mukoma chamunorwa joto vanobva kuzumba hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubatai zvakanaka patrojan mine iri kubhindura
ngati
tiri patrojan mine ndinonzi chamunorwa joto ndichiti muri kugona basa rambai makadaro muchititandadza aiwa tinotenda zvikuru mukoma chamunorwa joto tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neboxing day anhasi zvakanaka tichitarisirwa kuti muchange muine gore dzvarakanaka thank you so much gibs
yes lo navigator siziva kuvo ndevele kuti saubona dhube linjani khonapho laba 4 vakubingelela jonga lawe lapha so ke kuzobuya ke umishek mesh uti can you phone me now he gave us his number in South Africa abese sithi kunjani baba dhube hanya phela mfowethu kuzobuya ke umike mutuswa uti can you phone me now guys I'm in Botswana we'll try to do that as soon as possible then kuzobuya ke uthulani lunga uti kunjani dhube hanya phela mfowethu Wellington evundla uthi siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo umculo lowo mnandi kakhulu so that thank you is thanking us for the music and everything else so then we've got Mind in Layer who says please guys don't encourage these people to fight we are not encouraging them to fight but somebody said they were fighting,
So, and we are also we are also reminding them that Boxing Day has nothing to do with boxing nothing to do with boxing
yes absolutely nothing so now yeah, but seven. There are two, excuse me, there are two bands that came from that area. Do you know them?
Mercedes-Benz?
My bands, with music.
Oh, you mean musical bands?
That's right.
I thought Mercedes-Benz.
No.
Okay. Two bands. They were Angwena.
Yes.
And the other one we know, one of which is the Irabeg.
Jonas Tole. You still remember Jonas Tole?
Jonas Tole?
I don't know, anyway.
Jonamoyo.
Jonamoyo.
That's
Tole was the young brother.
No. Jonas Tole why is there na Thomas Mamfumo?
Yeah, Jonamoyo
is the Deverangwena guy.
Yeah. Jonamoyo was the lead singer of Deverangwena. With the Beatles,
Yes.
The Beatles guys.
yeah.
But there was one other
Innocent Beatles and Jablanovic.
Yeah. And they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys...
In high platform shoes.
Did you wear those?
Yeah.
And bell bottoms?
Well, that was... Very smart.
Yeah.
Yes.
Smart yako. Eh?
Smart yako.
I can see you're still
smart. Oh, yeah, yeah. I'm still trying, yeah. Though my kids say some of my smart is outdated, but...
Oh, yeah. Yeah.
But we are talking of my 70s.
Yeah, yeah, yeah. But my 80s. It has been revived now, I think.
I know.
It's coming to that level.
Yes, Shishawanyanga is very popular. Nenye ya zamanzi. Devera mwena ya kaita zimbo za katanda za wano. Shakanyanya mungu wa ino ima kisimu sine goreja wano wa itanda zgani music.
So, I think we've got a caller, Chunga.
Ngati nzwe undi ana haripa runare. Hello? Hello?
Yes, sir.
Mkoma Mishek Magadi?
Ye, utu kurumisi ndewe.
Yes.
Baba, Mishek, kuja?
Mwapi, lawa.
Ye, unga api, Mishek?
Ha?
Unga api, mpoi?
Mwapi.
Uwe ipi?
South Africa, nisim. South Africa.
Ye, ujalenja, ikisumusi, ilia Boxing Day.
Ay, mina mbone nje kungalandi ukufana, ube kufana nje kodwa.
Mhm.
Engalandi abanako, kodwa bengisebenzini na chief mina manje ngisebenzini.
Ye madoda, isipikile fotsholo mjoko.
Ngilele.
Isipikile fotsholo.
Wagadira mari.
Mhm. So kodwa uyihlabile imali phela ngeChristmas.
Ah, imali ku. Asikala ngoku nokhola ngithi manje. Inkinga yokuthi masingahola basaba ukuthi abantu abaze emsebenzini so siyaze siyehola i-mantend.
Ye madoda, i-mantend khonale, ye madoda.
Ya, ayi thina ugenuary asizokumuza kuyefana nje abazothi bebuya emakhaya siyobatshonisa.
Wo yebo phela, phela abanye bathi January ulamalanga angu-60 yena ayengu-January 1 month. Ngoba uyabubala kabili ubale uthi 1-1 2-2 3-3 uze kuyefika u-30 ha kuyafika.
Wena sine advantage ngoba siyohola nje Friday.
Hayi kuyazwakala ke mfowethu. Hayi bingeleni isihlobo labangani. Ye bingeleni isihlobo labangani.
Nawe ngithi hayi no, sijabula uma beyidle kahle nje. Inkinga nje indaba ezibuhlungu zingozi ezenzakala endleleni. Abanye ngama-bypass kufile entenini yabo. Abanye kufanele bejabula nabo but injabula isiphenduke iy'nyembezi.
Oh yeah, akunjalo baba. Sibongile
kakhulu.
Yes, sibongile kakhulu umnumzana ongathinela kusasa baba. Yes, so ke umnumzana lapho ke ukhuluma. He's talking about you know what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and you know, says instead of celebrating some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regretu mozoti wa teleri wa mwatina wa vanyora pana batina mkoma Boas Jaya Guru. Anzu watching from Khaboro ni Kuboswana uku. Then tina mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then mkoma Boas Jaya Guru watzoka shakari shukanzi ini angu Xmas. Aindi kosheri only New Year cheta. Anzi aywa kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. Uh-huh. What's important for him or to him is the New Year.
Uh-huh.
Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And ko extra poly. Anzi pambirine basa. Then Ngara Mukwacha A watching live from Zimutoro area kumashingo. Tinotenda shukuru warikutuona au. Then koi extra poly adzoka zakari. Achipindura shukanzi Chennai mpakurirwa ndoe enda after crossover. Nunga utara kuenda kumusha. Utane enda after crossover. Apinda mnyuye. Then Moses Beta watching live from Jamestown. That's Johannesburg. Ndoa mwema tereri waripo ye zino. Give sitins go kutishuka mirase.
Yes. Wele ke kumama ke unomsa. Nekifana ngama chani sibili mama sipesa sukulula akukhulume sibili ngokuthi umnyaka obuyayo lo ubona ngazani ke lizabenzelana abantu kwele Zimbabwe ngama chani sibili
staff sibona ukuqala vele okubalekile thina ukuthi abantwana labantu bahlale esikoleni bayefika lapha esifisi okay lapha abafisi ukuyafika khona ngezifundo umntwana lo mdala manje uform 4 omncane ugrade omncane iyangesi ugrade 3. So okokuqala vele before sifake izithembiso zokuthi sayenzani ukuthi siqale ukwesiko make sure ukuthi bala ischool fees abo zonke sibadele ama uniforms abo bonke athengiwe yena ama basic stationery. Then after that kulapho ezokhuluma kuye kwa manje nangakhuluma ukuthi mina kwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalekile ukuqala.
So kodwa ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni asikhuluma khona ukuthi ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benze.
Engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile, thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthe umuntu ongumakhelwane wakho elambile. Ene umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni, abantwana abanext door bengayihamba esikolweni. Angisho ukuthi supportani Mophane Foundation, which is okay, ngiyafisa ukuthi support. Kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo, uma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo, asincedeni. Ukufa komntwana lwana labantwana bana abangafundiyo nabengafundi isizwe sebadebeleleni or eseZimbabwe sonke nje singafundiyo. So mina ngithi kini bantu bakithi, asibuyeleni lapho esivela khona, asingalahlini ubuyithu bethu. Ukuba yingabantu beZimbabwe, ukuba ngum-African, I can say that, ikhonkani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki. Akusizi ukuhamba ngani uba la yonke into umunye omunye umuntu elambile lapha esitradini. Mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka.
Especially
ebantwaneni, ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina. Especially kula bantwana abangakwazi ukubhala amabizo abo. Abantwana badropa out ku-grade 4, grade 5, ngoba ngala mali ye-school fees. Kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now, abantwana okay, babethi ngabantu abadala labo, babengasakwazi, abantu abaningi babengasakwazi ukuba incwadi. Asincedisaneni, asazisaneni.
Ah, siyabonga kakhulu ke ungathenela kusasa mam kholise ke khona kusokusele ukuze kuyefika umhla ka 1 sikufisela ke umnyaka omutsha ole nqubekela phambili.
Nami ngiyabonga nani ngokunjalo.
Yes, siyabonga kakhulu. So she was saying that people must remember that, you know, after this festive season, there is always some help you need to give to other people. So she's encouraging people to actually help those that are less privileged. Yes. So maybe we conclude now.
Yeah, regarding Tarisa, that's Tarisa Nezwe Boxing Day. Hanzi, rakatanga kare kare, makore 800 adarika, ku United Kingdom, we makerek, vai tika nukungoene change zako, uchisa mbox. Church, some box, the Kurubatravanga Chishaya, Saka, my box, your eyes of Furwa, Musa 26.
Aha,
which is of power, Sakandoshi, Machetes, as we studio 7, you know, from a box, I Zware Garek, Tensimo Pashipo. Tishupi woshi pwene wa teere. Na kuti chirongwa chedu neche wa teere. Ndo anupamisa chirongwa ichi. Ndruko wana kunge nguwa za akumanya. Si parishu ino timbo wana kutipane watinyori la ere. Na kuti wakawanda wanga wachita zuku nyora. Wasi wanga wachungo isama namba aone kunge sana nzima likes. Saka atina wanyoa nikana wachava tuwa pinda opa chirongwa si. Ndofunga wane wawiri watatu wanudai wanga wanyora. Tungo wanzo kutu waro kutichi.
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah, I don't think
so I think the network is really bad. But slomu yumuntu la pate mbonile. Mwate kulumile chonga mkuti kambe kwenza gala nukule Zimbabwe. Sponu kuti hibizo la kembani, umind in layer. Umind layer uti kunukana hati kubike kukala. Uti sizwile siru tukumele kutazwe utamati bengalwi. But we are now out of time, Chunga. And I think we have to thank our guest this evening, Mr. Dennis Churu, who is a Zimbabwean living in South Africa. Right now he's visiting a game park in Zimbabwe. And then we
in South Africa.
South Africa,
yeah,
right?
Kruger National Park.
Kruger National Park, yes. Then we've got Nomsa Nkavana, who is in London. We really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7. Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisa kanganwa wa tereri wa kwanisangwa achipinda mchurongwa. Niwa kundikana ukinda mchurongwa. Toto rambaya mchitigira. Tishitari sila utumishange minister Zakaire Mugwereza. Toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri Studio 7. Mwara Zakanaka.